Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera Chikumi 5, 2021. Makateerera ku Studio 7. Nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ichiisa chikafu pamatebhuru, ichiisa raramo pamatebhuru. Kwete Zimbabwe kuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere asi Zimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo
nhasi tiri kunzwa kuvarume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vebato reMDC
yaingoripondi kuti judgment yakapona mambo havasi kutendana nayo uyezve ma
Vana vevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo amai Grace Mugabe Studio 7 inenda kwamarange uko inonzwa nyaya dzebudiriro yevagari vemudunhu iri mushure mekumbotambura vadzingwa miminda yavo nehurumende iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC varume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vebato reMDC vanoti havasi kudzokera shure muhondo yavo yekurwira utongo wejechetere Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera
vashitaura neStudio 7 nhasi mushure meburitswa kwavakaitwa mujeri nezuro vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vati kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu hakusi kuzovaoresa mwoyo panyaya yekurwira kuti munyika muve neshanduko munyaya dzezvematongerwo enyika vaMahenga Hama vati vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere vachiti vachashanda zvakasimba nevamwe vavo
Indongo tarisira kupfuurira mberi nepandakasiya ndinge ndichibato chikamu changu kuita zvose zvandinokwanisa kuita veti neZimbabwe yakanaka Zimbabwe ine utongi hwakajeka Zimbabwe ine budiriro Zimbabwe inorespekta kodzero dzevanhu Zimbabwe inorespektwa nedzimwe nyika pasi pose saka tichaenderera mberi nebasa iroro
Mashoko avaMahenga Hama atsinirwa navaMadzokere avo vati vacharamba vachiita zvematongerwo enyika donzvo riri rekuti munyika muve neguza ruzhinji
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiisa chikafu pamatebhuru ichiisa raramo pamatebhuru kwete Zimbabwe kuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere aZimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo
vaMadzokere navaMahenga Hama vati vachabata basa vari kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMahenga Hama vati kusawirirana kuri muMDC hakufanire kuita kuti veruzhinji varase gwara remusangano wavo vachiti chakakosha ndechekuti zvido zveruzhinji zvitungamidzwe mberi
kuridzira yangu ndeyekuti vanhu vasakanganwe chinangwa chakafomerwa bato aka chinangwa chakafomerwa bato ndochinofanira kuti tungamirira muma decisions ese atinoita bato ira nakusarudzirwa mazite evanhu bato ira nakusarudzirwa vanhu bato iri rakasarudzirwa kuti rive iro bato richapa utungamiri wakajeka wakasiyana neutungamiri watiri kupiwa nehurumende iripo yeZANU-PF.
Vamaenge hama vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare pasi vataurirana navachamisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hurumende iripo iri kutonga yeZANU-PF inonhoroondo yekuti kana pasvika panyaya dzekuti vanhu vataurirane kugadzirisa zvinhu zvine musoro zvakanakira nyika yedu havadi. Pese panoitwa nhaurirano vanenge vachingotarisa nyaya yemasimba chete. Tinhaurirano iyi ichavasiya vaapapi munyaya dzemasimba. Even zvikavapa masimba asi zvichiuraya nyika, ivavanene nyika.
Asi vamunangagwa nebato ravo reZANU-PF vanoti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard, vachiti vese vanoda kuzvenhaurirano vanofanira kuya kuPollard. Vachamisa nekune rumwe rutivi vanoti havasi kuzoenda kunhaurirano dzekuPollard, vachiti gakava riri munyika rinotangira panyaya dzekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navamunangagwa, avo vanoti vakahwina zviri pachena. Vamadzokere vakurudzira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa kuti sarudzo dzisabirirwe.
Kurudziro yandinokwanisa kupa ndeyekuti pange paine nzira dzakasimba dzokudzivirira kubirwa kwemaelections kwesarudzo, nenyaya yekuti MDC yakabvira kare ichingohwina maelections.
Vamadzokere vati ivo navamaenge hama vakashandisawo nguva yavanga vari kujeri kuwedzera dzidzo yavo, asi vanoti kujeri hakuna zvikwanisiro zvokuti vasungwa vanenge vachida kudzidza vaenderere mberi nedzidzo vachipika zvavo. Ngehama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21 vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza panzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weGlenview muna 2011 pamhirizhonga yakaitika panzvimbo iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakazobatwa nemhosva yekuponda vaMutedza nedare repamusoro reHigh Court vakagara mujeri kwemakore masere, asi vakazowanikwa nedare reSupreme Court nezuro vasina mhosva panyaya iyi. Pakutongwa kwenyaya yavo, nhengo dzeMDC idzi dzaiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vana vatatu vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo, amai Grace Mugabe. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vana vanoti Bona Mutsahoni Mugabe, Belamai Chatunga Mugabe nachinotenda Robert Mugabe vakanyorera dare raMeja Street muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo wamambo zvimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro. Vana vava Mugabe vanoti mambo zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafungai chimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti mambo zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripondi yekuti judgment yakapuwana mambo havasi kutendana nayo, uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvekutanga ndezvokuti mutongo wakapuwana mambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwo. Saka chinhu chekutanga ndechekungoti mambo vakatonga nyaya isingafanirwi kunge ichitongwa padare ramambo.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa29 Chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindirana nazvo, izvozvo magweta tinenge tichiona kuti mutemo unoti kudi. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kudare ramajestici zvireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa namambo ndizvo here kana kuti handizvo, uye mambo vaifanira kutonga nyaya idzi paumambo here kana kuti dare ramambo harikwanise kutonga izvozvo. Saka hapana zvatingataura kuti panguva ino, asi kutongomirira kuti musi wa29 June panonzwikwa nyaya kuti nyaya inofamba sei.
Taedza kubata mambo zvimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa, asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa, ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya, achiti tibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo, izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mambo Zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanoti vari kuita mabasa ekuchengeta hove pamwe nekurima zvakasiyana-siyana senzira yekusimudzira raramo yemhuri dzavo. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mhuri dzinosvika mazana matatu dziri muchirongwa chekuwana raramo yakanaka kubva mumvura iyo inoita kuti vachengete hove pamwe nekushandisa madiridzo kurima zvirimwa zvavanoda. Sachigaro weBocha Diamond Community Development Trust, iyo iri kuita mabasa ekuchengeta hove mumadhamu akagadzirwa nevagari vaLove Mongkwada, vanoti vakatanga kuita izvi mushure mekuona kuti kuchema nguva dzose nenyaya yenhamo dzavo hazvina kwazvinovasvitsa.
Zvetiri kuita zvehove izvi, chinangwa chedu isu seBocha Diamonds Community Trust ngechekuti tidzidzise vanhu vemacommunities kuchengeta hove, woitawo hove dzavo, waonawo pekurarama nekurima. Tichakuratidzai kurima kwatiri kuita, tinoti zvese izvozvo tiite empower macommunities.
Mumwe mugari amai Rufaro Mawadza vanoti chirongwa chavo chiri kubatsira zvakanyanya mukupedza hurombo muvagari.
Yekurima bhinzi yatiri kuita ndikuona kuti iri kutibatsira zvakanyanyisa, nekuti izvozvi takatarisira kuti kana tichinge takohwa bhinzi, market is open for everyone. Zvinhuwo zvinoitawo kuti tikwanisewo kuva neincome generation mucommunity munomu, hatisiri vanhu vaya wokuti tinenge takuzonyanya kutambura nekurarama. Uyezve yefishari iri uko tinotarisirawo vanhu vanotenga in bulk fishi dzedu, so that patinodziharvest takahwani ikako tino dzangopinda pamaketi dzakadaro, tirege kuzoita losi yekuti kana tiita harvest toshaiwa pekutengesera kana vanotengesa.
Mai Pamela Muchemwa vanoti remangwana ravo richange rakanaka sezvo vachikwanisa kushandisa hove sechikafu uye madiridzo muchivapawo chikafu chine utano.
Efishari ndinoona sekuti ramangwana redu rakajeka tichitarisa nutrition pachayo, chikafu chedu kuti chingawa chinobva chaitawo chikafu chakabhalansa sevagari vemuno, sekuti pamwe nyama inenge ichitinetsa, asi through that project ya fishery takuonawo balanced diet sevagari vemuno.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union mudunhu reMutare District vabatsira ibetera vanoti vanofara kuti chirongwa chevagari chiri kuunza pundutso yakanaka mudunhu iri.
Tinosenza newarimi newarimisi nemadepartments ese ehurumende, saka ndiri kufara ngekuone project iitwa panapa yekurime bhinzizi. Idzarimwe munzvimbo yakaoma muno ndakamira hangu senzvimbo ino inogara inini. Inzvimbo yataichemera kuti dai yaitawo madiridzo irrigation hurumende. Saka nekuda kwekuti zvo zvainga zvichindonetsa hapana chakafamba, asi todo tenda negrupu iri rabudisa kuti tokwanise kuti tiite irrigation kunzvimbo inei. Saka tange tii kukurudzirana munomu kuti zvamaita izvi ngazvirambe zvichiendere mberi.
Imwe nhengo yeBocha Diamond Community Development Trust vari Chimuntu Mukwada vanoti vakatanga chirongwa ichi mushure mekuona kutambura kwevanhu vakatorerwa minda yavo nehurumende ichipa makambani emangoda. Chirongwa ichi chine hove dzinopfuura zviuru makumi matanhatu izvo zvave kupa kuti mamwe madhamu avakwe munzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 kwaMukwada, ndini Loida Moyo.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvipfumbamwe nezana nemakumi mana nevana, 39,144. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu, kana kuti 1,605. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvishanu, zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana, 685,564. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevana, 370,674. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yabaya nhomba dzinosvika 1,056,238 kubva panhomba 1,735,000 dzinonzi nehurumende dzakapinda munyika. Izvi zvinosiya munyika mine nhomba dzinodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 678,000 dzisati dzashandiswa munyika. Kunyange hazvo, mamwe matunhu ari kuti haasisina nhomba dzeCOVID-19. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vanonzi vakauraya vanhu zana nezuro manheru kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Sangano renhaure Reuters rinoti vakuru vakuru muBurkina Faso vati vanhu vakaurayiwa ava ndevemunzvimbo yeSolan mudunhu reYaga, iro riri pamuganhu weBurkina Faso neNiger. Varwisi ava vanonzi vakasiya vapisa misha pamwe nemusika mukuru munzvimbo iyi. Burkina Faso inoti izvi zvakaitwa nevanhu vanopfurikidza mwero, asi hapana chikwata chevarwisi vanopfurikidza mwero chatichabuda pachena chichiti ndicho chakaita izvi. Nyika nomwe dzakapfuma zvakanyanya dzawirirana nhasi kuti dzivhare maburi ari kuita kuti makambani akapfumisisa anzvenge kubhadhara mitero. Nyika dzinoti Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom neUnited States of America dzabvumirana nhasi kuti pave nemutero wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana unosungira makambani akapfumisisa ayo anoshandira mudzimwe nyika kuti abhadhare mutero uyu. Nyika dzemuG7 idzi dzagara kwenguva yakareba dzichinetseka zvikuru pakubvisisa mitero yakakura makambani makuru aya ayo anoshandisa dzimwe nyika kuviga upfumi hwavo asingabhadhara mitero, kana kuti achibhadhara mitero iri pasi pasi. Mamwe emakambani aya anosanganisira Google, Facebook, Amazon nemamwe. Yasvika nguva yekuti tipe Marvelous Muhlanganya huye weStudio 7 mukana wekuti pakurira chirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muAmerica vachange vachitaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCOVID-19.
Ilini ndinoitwa Mshari Esther Mashingaidze, ndiri kuno kuColorado kuUnited States of America. Ndinongoda kutenda Mwari nekuti pane zvandakadzidza nekuti chaunga hachina basa. chine basa ndiwe nekuziva zvaunoda. Ende zvikuru sei munguva ino yeCovid yatiri, ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Takadzidza kuti vanhu vanogona kupanana rudo, kupanana kana mari, kupanana kana chi. Kuno mumwe munhu anogona kukutakurira ungunzwa kuti zvakadai so zvakarema. Regedza tidai so vanhu vakawanda vakatambudzika zvakanyanyisa munguva ino yeCovid. Nekuti zvizhinji zvaivasumudzira kuita zvinhu zvavo zvakashayika. Misika yakashayika. Vanhu kwekutengesa vakakushaya. Zvekutengesa zvacho vakazvishaya. Zvichiburikidza neCovid. Kumusha munhu unonzwa chingotaura kuti ndituminidzirewo kana tendora sezvayo.
Imi semudzimai, pane here zvamakasangana nazvo panguva ino yeCovid? Ndinoziva muchigara kuNew Jersey. Makazosvika sei kuColorado ikoko?
Inini ndakanga ndichigara kuNew Jersey. Saka munoziva pakatanga mahome office. Pakati home office pagoti home school. Zvakandiremera zvizvi kuti basa rakawanda, mari ndobva yatadza kukwira. Murungu ndobva yatadza kuzvinzwisisa kuti chi basa rawanda, mari haana kundiwedzera. Saka ndobva ndangoita sei ndobva ndangomusiya. Zvinove ndodo zvinhu zvandakasangana nazvo munguva yeCovid. Kuzotsvaga basa ipapo pamashure pachona ipapo zvakandiremera, because unenge wakufanira kunge uchienda kumaCovid test. Tambenge tiri kuenda kumaCovid test kuti after every week kana uchitsvaga basa unenge uchitofanira kutonzi anikuti wakatestwa hationepo, wakatestwa wakaonekwa wakaita sei. Saka ndoda kutenda Mwari nekuti munguva yakadari iyoyo ndakakwanisa kuwana basa, ndikakwanisa kubayiwa mavhaksini angu. Nyango zvazvona vanhu vachitityisidzira, kune vamwe vaitaura kuti hanzi ukabayiwa vhaksini in 2 years time uri kufa. Saka ndakazopindura mwe ndikati wabayiwa hauna kubayiwa, kufa agara ariko, hakuna anorarama zvachose. Saka ndoda kutenda Mwari because ndakakwanisa kubayiwa mavhaksini angu ari maviri, Madonna 1 and 2 eCovid. Saka ndinongokurudzira munhu wese kuti bayiwa, hauzive zvinoitika mangwana. Because nyangu wabayiwa usina kubayiwa asi kufa kana chingouya anongouya.
Pari zvino muri kunzwa sei mushure mekunge mabayiwa?
Hapana chandakambonzwa, ina handina kumbonzwa kurwadziwa. Ndakarwadziwa zvezvongoti semunhu ane bendekete rangu bayiwa, but hazvina kunditadzisai kuita zvandaifanira kunge ndichiita. Ndakaramba ndichingoita zvinhu zvandanga ndichifanira kuita. Saka kurudziro yangu iri kuti ngatibayiwei.
Semudzimai, zvii zvimwe zvamungakurudzirawo mamwe madzimai akateerera panguva ino akadzamirwa nyanya nenyaya iyoyi yeCovid-19?
Chandinokurudzira kumadzimai panguva dzakaita sedzinedzi, ndinokurudzira kuti madzimai, patakapesaniswa kunzi munhu nemunhu ambogara pake, hanzi inguva yatanga tichida kuti timbotaura naMwari tiri tega, munhu nemunhu wakazvimiririra uchitaura wega direct. Because kuungana kuchechi sandiko kutaura naMwari. Hanzi paunenge uri wega, hanzi unonyatsonzwa zvichiendeka kuti zvine zvinofunga zvandataura kaizvika zvasvika pazvanga zvichifanira kusvika. Saka kurudziro yangu ndekungoti madzimai, ngatirambei takatsungirira, ngatirambei takashingirira. Hapana chisingaperi. Tine zvirwere zvakawanda zvakauya zvichienda, asi vanhu vachingorarama. Zvinhu zvandinoona zvinosangana nemadzimai muzvarenyauye ndezvekuti madzimai mazhinji vanozvirasa, zvizvekuti anoshaya confidence, self confidence. Haachanyatsozvidhiresa, haachanyatsozvigeza, haachanyatsozvipa kana taimu yekurara. Hanzi kazhinji kachona zvipe taimu yekurara, zvipe taimu yekugeza, zvipe taimu yekuseka, ende zvipe taimu yekuchema. Because pazvinhu zvese unganwe medication yakaita se, but kuchema mushonga unorapa kukunda mumwe mushonga. Chikonzero nei? Bundu riri rinenge riri apa ukangoregedza chete kuchema hariperi. Saka kana uchingotonzwa kuti uda kuchema ka, chema. Wapedza kuchema wobva wati Mwari, ndiri kukumbira kuti pandasvika panapa ndaremerwa chindisumudzai, mufambe neni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare mashingaidze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reIOM Zimbabwe amai Fadzai Nyamande Pangeti kuti tinzwe kuti mabasa api ari kuitwa nesangano ravo kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone idai muna 2019.
Mushure mecyclone idai sangano reIOM richishanda pamwe chete neboka reUSAID rinonzi iro Bureau of Humanitarian Assistance vakabatana kuti vabatsire avo vakanga vaparadzirwa dzimba dzavo necyclone idai.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi ivo vakawirwa netsaona ivava?
Basa ratiri kuita kuchimanimani rinobata kwakasiyana siyana. Chekutanga tinobatsira avo vari kugara mumakamba. Vakaiswa mumakamba mushure kwecyclone idai yaparadza dzimba dzavo. Saka mumakamba umu takavaisira matende kuti vagare, uye zvimwe zvatinoita tinoita mabasa kuti vagarisane zvakanaka mumakamba tichiona kuti vawana mvura yekushandisa uye tikavapa marambi esola. Zvakare takavabatsira kuti vaite mabasa emaoko kuti vazviriritire. Pamwe chetezvo tinoita basa rekuvadzidzisa kuti kukaitika tsaona zvakare inenge cyclone idai ivo sevagari vemuchimanimani vanofanira kuita sei. Saka tinodzidzisa vagari vemo uye vekudistrict civil protection committee. Pamusoro pazvo zvose izvozvo tinozovabatsirawo nenzvimbo dzekugara dzatinoti matransitional shelters. Vakamirira kwavachazonogara kunzvimbo dzavachapiwa nemba dzavachapiwa nehurumende.
Muri kushandawo here nehurumende mumabasa ose amuri kuita? Tichiona kuti pane makore cyclone idai yaitika.
Basa ratinoita sesangano reIOM nderekushanda pamwe chete nehurumende kubatsira vanhu vemuno muZimbabwe kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Hongu kuchimanimani nechipinge vanhu vanenge vachida dzimba dzavanokwanisa kugara pamwe chete nemhuri dzavo kuupenyu hwose. Asi izva zvaikwanisika vasati vawana pokugara nzvimbo inozonovakirwa dzimba idzodzo. Naizvozvo hurumende yakawana kunonzi kuWestern Farm kwavari kuendesa vanhu vachivapa mastand ekuti vazonovaka dzimba dzavanogara kuupenyu hwese. Tinotenda kuti variko vamwe vatove kuWestern Farm uye takamirira kuti vamwe vaenderere mberi vachipiwa kwokugara ikoko kuti vakwanise kuvaka dzimba vakwanise kugara zvakanaka nemhuri dzavo kuWestern Farm ikoko.
Unyanzvi hupi hwamuri kupawo vagari ivava vemumakamba?
Tichishanda pamwe chete nebazi relocal government and public works takadzidzisa avo vari kuvaka yatinoti matransitional shelters tichivapa ruzivo rekuti vanovaka sei uye vanoshandisa sei zvinhu zvatakavapa.
Saka kana vakamirira kuti vazopiwa nzvimbo dzekuvakira zveupenyu hwese dzamuri kutaura idzodzo, vari kumbogara pai?
Vakamirira kuzonopiwa mastand iwawo. Isu seIOM nemapato atinoshanda nawo takaona zvakakodzera kuti timbovapa dzimba dzekuti vasanogara. Vakamirira kuzoenda kwavachanovaka dzimba dzekugara upenyu hwavo hwose. Isu basa ratinoita nemasangano atinoshanda nawo nderekuvandudza uye kubatsira hurumende kuchengetedza avo vanenge vasangana nematambudziko akafanana necyclone idai. Zvinodikanwa zvikange zvawanikwa, tinoenderera mberi tichibatsirana nehurumende kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakaita saidzodzo varambe vachiwana rubatsiro kuti vagare zvakanaka.
Tinoona kuti padarika makore maviri cyclone idai yaitika, matambudziko api ari kusangana nevanhu vakawirwa nemafashamu iwaya?
Vanhu vakawirwa nenjodzi yecyclone idai vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Vakawanda vavo vanogara mumakamba vachigara mumatende. Saka fungai kuti mhuri imwe chete inenge ichigara mutende, toti mai nababa nevana vachigara mutende imwe chete. Ikoko kunenge kusiri kugarisana kwakanaka, asi chinhu chinenge changoitika nekuti vakamirira rubatsiro ruchazouya kwavari.
Tinotenda zvikuru amai Fadzai Nyamande Pangeti, mutauriri weIOM Zimbabwe. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyunguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kela uStudio 7 ngomgqibelo mhla ka-5 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sokuthi uyise ayingcwatshwa emathuneni eHeroes Acre. Ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa neseminyakeni edluleyo.
Kodwa isibo bonke abantu abaphumeleleyo, abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizer. Kulaba abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle.
Sizalethulela ezomculo.
Salibonani, 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 ngiyabingelela uJayzi Maravini. Ye, ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume lozulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJayzi Maravini njalo lohambo lukaJayzi Maravini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe wayengumongameli welizwe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sakhe sokuthi uyise ayingcwatshwa kutshaya emathuneni eHeroes Acre ngoba isithi akulandelwanga amasiko akuleyo ndawo. Unkosikazi Wona Mutsa Homi Mugabe, Belamine Chatunga Mugabe kanye loTino Tenda Robert Mugabe bathi induna yaphazamisa ngokuthi uMoyi agejwe ayingcwatshwa lapho angelamandla okwenza izinqumo khona. Iqwetha elibamelayo uFungayi Chimwa Murombe ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela udaba lolu solukhwezwe emthethwandaba njalo luzacutshungulwa eChinoyi mhla ka-29 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele, umsakazo we-ZBC uthi umongameli Philip Nyusi weMozambique uphakathi komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa namhla eHarare becubungula udaba lodlakela lwamalwecatsha akulelo lizwe. Ukusenjalo, inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ilitshe ebifuna ukuyalakha elesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi abalitshumi lambili esilobela ngo-1985 lalo selitshontshiwe njalo. Inhlanganiso le ike yatshontshelwa njalo elinye ilitshe eyayisilakhile eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho luka-2023 elokudinga umongameli amalunga idale lephalamende lawe-senate ngesikhathi elezanu-PF lisithi lamukela asebehlamukele amabandla aphikisayo njalo liyakhula. Kodwa umnumzana Welshman Ncube umsekeli kamholi we-MDC Alliance uthi inhlelo zabo zikhomba ukuthi ngelakhe ibandla elinganquba kulolo khetho.
Angokupheli zami hambe sithi hayi uchabuka le MDC Alliance sokuphelile udilile, kodwa basilandelela ndawo zonke. Bekwazi ukuthi badliwa ngo-2018, bekwazi ukuthi abangeke bawina ngo-2020 ngaphandle kokuthi becinje. Yikho besesaba kangaka ukubona loba sesiyancedisa abantu ukuthanyela amapholisa elandela everywhere. Iningi yabantu eZimbabwe bakwazi ukuthi inhlala kahle ezweni leli, liza-ke libandla le-MC likhokhelwa ngu-CH. chamusa asethukile ngoba sala ebantu yakwazi ukuthi abantu bathini yakwazi ukuthi abantu bafuna ye kwenzakala one or two yasapha selesikhathi ayichithanga abanye badinga bona ukuthi indlala siyimbambile sugidimisisisu kuyenzakala ezesitadi kuyenzakala khona kodwa siyakwazi ukuthi ngaphandle kwe-one lapha two lapha i-MDC Alliance iqine njengenjani
ikusasa yebadlala MDC Alliance iminjani sikhangela ukuthi bekulokhe kusiba lama recalls njalo kuyini elingakuxwayisa abalandeli benu
kumele sinanzelele ukuthi ukudliwa kwezanu ngo-2018 bakwe kwenza bethuka kakhulu sinanzelele njalo ukuthi ukubambana kwe-ma-formations MDC ngaphansi kwe-MDC Alliance uhlanga nababeku-MDC ababeku-PDP beku-MDC Green sibuyela lapho esaqatisa khona ngo-2019 kwethu sizanu khonokho yikho sigijimela ukuthi izame ukudiliza ibhidlize amakhosi lawa asebawathumbayo ukuthi akula-MDC Alliance kulokhe kule-MDC lani lani kalibambananga konke khonokho kutshengisa ukwesaba yikho babona bedizela kangaka bezama ukuthi badizise basehlukanise kodwa kusoze sehlukane sizahlala sibambene njengoba sizakade sizabalula nxa sibambisene sibaningi sihlangana senze i-convergence ama-movement of everybody ukuthi siqede uhlupho olukhona lapha ezimbabwe ama-recall lawa kasoze aqedele babakhona omzerewa babakhona otshizawo vele kunjalo inyanga izaphuma iyetshona isozimiswe ngokungamakhanko kuyabe kulokhe kukhala edangeni la
lo umnumzana Weshman Ncube umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo ibandla lezanu PF lisanda ukuthi alilasandla kokwenzakala kubandla le-MDC Alliance kusenjalo amalunga e-MDC Alliance abalisa umnumzana Last Mayenge Hama lo mnumzana Tungamirai Matsokere abakhululwe entolongweni izolo ngoba betholakale bengelacala ngemva kokuhlala iminyaka eyisishiyangalombili batshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka belwela ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo elizweni. Uhulumende usegcizelele ukuthi amajekiseni okwenqabela iCOVID-19 azatholakala endaweni lapho abikwa esilela khona engawaba kutsha njalo uza kwamukela amanye kuyonale inyanga. Lokhu kwenzakala umbiko wethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo. Lusithi abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ensukwini ezedluleyo njalo phakathi kwaleli nani abalichumi lanhlanu ngabaxotshwe kwele Botswana ngoba bengelancwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni kubhubhe oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe ileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kumachomi phose afika inkulungwane ezine 40,000 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,605 asebehlatshwe ijekiseni yomuthi wokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 682,564. Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo elophi sibanda uthi ngempela uhulumende uluphethe kuhle udaba lwe-COVID-19.
Zimbabwe zingayikhontoza kwezinye insuku kodwa endabeni yohlelo lokuhlatshwa abantu i-COVID-19 saba ngokokuqala e-Afrika ukuthi abantu bethu behlatshwe ngamavaccine la. E-South Africa bebehlatshwa kodwa bekuyi-trial. Ukuhlaba abantu ukubavikela yaba ngeyokuqala eZimbabwe. Ukuthi siyakukholwa yini angikwazi ngoba kayisimi emphetha amaphepha akhona. But esikubonayo ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi sengikhuthi vaccine yami sengikhuthile isifiso sokuhlatshwa sesikhulu kakhulu abantu abaningi sebefise kakhulu uhlatshwa ngenxa yokuthi sikhangelele i-second wave evele isiqalile e-South Africa ezingxenye izafika eZimbabwe mid-August.
Liqiniso yini lelo ukuthi
Nxa sokulamakhaza igcikwane le-COVID-19 lingamemetheka yini okwesatshelwa ngabaningi nxa kubuya la ama-second lama-third wave?
I-COVID-19 or SARS-CoV-2 yi-virus ememetheka ngesikhathi singani kulo mqando engani kule moisture. So isikhathi zomqando zivame ukumemethekisa ama-flu wonke. Amazwe amaningi akhuluma ngokuthiwa yi-flu season. So i-flu season ivame ukuba ngesikhathi ekungani sekuqandelela. Liqiniso yini ukuthi zamemetheka? Angikwazi. But ama-flu avele amemetheka ngesikhathi esingani siyaqanda.
Lowo ngusikhwica mfundo eLophi Sibanda, ingcwethi wezempilakahle. Sixoxela eseHarare. Idale lePhalamende ligqibe ukudingisisa ebelikwenza ngokuhlukuluzwa ngokwemacansini emsebenzini kusukela ngeviki edluleyo, okuludaba olakhwezwa kuleli dale inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Emthonjeni Women's Forum ngomnyaka odluleyo. Abaqhuba lomsebenzi ngabekomiti ebona ngokuphathelane lemsebenzi kanye lenhlalakahle ye-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare, leyo Women as Affairs. Uluhlu abalethule ebulenjini lukhomba ukuthi besebeqhubela oluhlelo ekhade umama Swingo Nyika, Growth Point, Mutare, Marondera, Harare, Magonje, Nembutia, Ulawayo, Plumtree, Lenkayi. Asizweni isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Melissa Ndlovu echasisa ngalolu daba.
Ngiyabonga. Thina njengeMthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani abili sikhangele kakhulu udlame olumayelana lamacansi. Sisebenza njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana ledale lePhalamende ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungavuyi emsebenzini. Lesikhangelele umthetho womhlaba jikelele owe-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. Iphalamende iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani okungenqabela kumele kokuhlukuluzwa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane lezisebenzi okhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyananzela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe, ama-cross-border traders, abanye bathi ngisemsikeni ananzeleli ukuthi labo bantu bayasebenza. Ananzelela ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Unkazana osendlini yami kube yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayefika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumeze ngokusemacansini kumbe ogcotshiwe umhlukumezile ngokuthi ngedaba yokuthi wayalala cansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe ukuhlukumisane labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu nxa sengikhuhlumeze ngikhahlumeziwe emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi umelisa bambambike ngusajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidlizi isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube inkampani nxa ilungisa isidaba leli kayilungisise ngendlela ehlifihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.
Lowo unkosazana Melissa Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Izakhamizi zeGwanda South zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa laseminyakeni edluleyo ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Kodwa lanxa kunjalo, ubukhokheli besigaba ukuthi uncedo lokudlala sadingeka ngoba kungayisibo bonke abalesivuno esihle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Isabelo sezansi emaNdebeleni sezileminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlaselwe indlala enkulu. Kodwa unkosikazi Sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lo nyaka isivuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
Sisebenzele imbuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi sasesithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengisi leso ukuthi sidle lembuli ekhaya. Last asibike isikhathi eside sibone ukuthi singaze siyelima.
Amazo akhasekelwe unkosikazi Pretty Mguni isakhamuzi seMagaya Village layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizaphutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Isivuno sethu singasifikisa iminyaka ozayo.
Umnumzana Ephraim Nyathi, ukansila kaWard 17 eFumukwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu esidale ukuthi kube lesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Oba abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zanizani, bake bahamba ekunatheni batshone esimini zabo, batshone ngemva kwenkomo zabo, batshone ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya lo nyaka izivuno zinhle, nezifuyo zikhona sibili zizele ziqoqekile, abantu ngane bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphuza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, uzobhuku eMagaya Village umnumzana Giyaboka Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Hayi, emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni emiquba lama-fertilizer. Kulaba abangazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers isivuno sakhona sibe sihle kakhulu, kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku kusuke kwatoda isivuno sakhona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo loku, especially wena labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhatshana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenjalo kolunodaba zisele zimadolonzima izimbamgodi endaweni e-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngeke ngilitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Molven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association. Sixoxa ke ngamadlozi ahlala emanzini afana labantu lenhlanzi okuthiwa zinjuzo. Injuzo lezi zibhahe kakhulu ezigabeni zeMashonaland, kodwa ke bakhona abathi laseMathebeleland zikhona. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kugande kwamukela kuhlelo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini osukuzwile ngabantu laba okuthiwa bayanyamalala benyamalaliswa zinjuzo ababe behambe ukuyakha amanzi emthabezi? Kuyini wena osuke wazwa ngakho lo?
Abantu laba ababesiya emfuleni ngale ngabantu isikhathi esiningi ababesiya geza okuyikho besikwesabela kathi uthi amanzi engekho eGwanda bazagcina abantu besiya khona ngale besawukha amanzi isikhathi esiningi abantu bangafika khona ngale bangafika bageze basuka banyamalale baze bayebonakala maybe ngemva kwamalanga amabili kodwa batholakala sebangabantu asebefile
manje bona labo okuthiwa bayanyamalala bayaphinda babonakale na njalo bona izihlobo zabo zithini selake likhulumisane lazo na belizilitshela ukuthi kuhamba njani
ye laba bantu babonakala ngemva kwesikhathi kwelanga elilodwa kumbe amalanga amabili kodwa isikhathi esiningi akula ngathi mina akula vele owakwatholakala ephila bathola nje sebedenda phezu kwamanzi kwesikhathi batholakale ekhunjini sebengabantu abafileyo kube sokusaziswa nje izihlobo zabo babuye babathathe izakhamizi sezazama ukuthi abantu bangayi vele khona ngale emfuleni ngoba kuyindawo eyingozi kakhulu ebantwini abahlala esigabeni
khona ukuthi abantu bona labo ababenyamalele bayabe bengayanga kwezinye indawo na ukuthi zikhona okwamaqiniso na injusi zona lezi ezikhulunywayo
okukhona ngenxa yokubuza abantu abadala ngendlela okwenzakala ngayo bacina besitsho ukuthi injuzi ingaba zikhona ngempela ngoba akula enye into engabulala umuntu emanzini lo muntu okwaziyo nje ukuchaya ubhamu ayetholakala vele esengumuntu osegalula ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili yikho kwenza abantu bacebe khole ukuthi ngempela zikhona injuza emfuleni lo umtshabezi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Chris Gande ke lamvalelisa abalaleli ekugcineni ngibe sesithi mina izakhamizi zeGwanda siyazikhuthaza kakhulu ukuthi bangadlaleli kulo mfula ngoba isikhathi esiningi abangena phakathi kwawo bayanyamalala siyabakhuthaza ukuthi ngempela kungabi indawo umuntu nje ongezwe khani ukugeza ayigezela khona kodwa adinge indawo ukuthi azikhele amanzi azigezele kumbe endlini bangayigezela emfuleni
lo ke bekungumnumzana Molven Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
nanso ke ingxoxo yethu lo James Maravini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu olomculo olokhe sidla ubhedu emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us umculo wemdumo wereggae uthinta lokhu lalokhuya
Salbonan yabingelela uJayz Maravini. Ye, ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba. Ye, ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJayz Maravini njalo lohambo lukaJayz Maravini emculweni. So uJayz Maravini ngumculi ozalelwe eFlabhuzi kogodla omnyama mahlaba ayithwala. Ngifunde khona ke esikolo okuthiwa khona iDiggers Primary kwengihambe khona esikolo 1980 ngafunda khona ngihlabela khona esikolo school choir ngisenza ama-sports konke nje okusenziwa ngumntwana esikolo okuthiwa iDiggers Secondary kule primary ngapha kule secondary khonapho so ikho lapho enkulu ngathi life yami nje ekhulele kwami ekhaya ngumuntu owelisa izinkomo amadonki imbuzi izimvu yona leyana nje impilo yokhani siyakukha amanzi edamu kubupha lokuze isipani senqola esamadonki edinga amanzi kumbe senkalo sokuzokwaba ngcono kade sokemva sokubuye isigojo kodwa ke vele bekuyamanzi abekhiwa emadamu emakhaya lapho inkomo ezingena khona ezichiya umquba phakathi ngikubesuleya omanzi wesipesiwanata sifike siwabilise sinathe wona ngiyanokuwumculo ngikhulele nje ngicula kakhulu esontweni Christ Church, umculo wembube yosikhulu isileyo silalela kakhulu uLady Smith Black Mambazo silalela kakhulu umculo eminingi etshiyetshiyeneyo esintu bendlela engiyithanda ke umculo wesintu ngoba umculo wesintu unikeza wena umuntu ngoba imvelaphi yakho so ngikhule vele ngiwuthanda nje umculo wesintu ya umculo ngiyawuthanda ngithanda kakhulu umculo ngoba umculo uhlanganisa abantu uhlanganisa isizwe iphoka umphefumulo umculo siyake sibone nxa sitshaya kwezindaba kuma-shows abantu bengitshele ukuthi umculo wakho utshintsha impilo yami ulalela ingoma yakho ethi ekhuluma ngalokhu langalokhu izingoma ezi-positive ngempilo ingoma ezakhayo ingoma ezibonisayo nxa ukuthi kuzaba lolutho lubo luzaba khona kade sikhuluma nje kule mkhuhlane nje lena lekhona yabo corona virus COVID-19 HIV malaria yonke le sikhulume njalo lamalungelo ikakhulu abo mama ukuthi obaba bangahlukube nomama zonke lezi ngoma izingoma ezikhona ezikhuthaza umphakathi ukuthi uhlale abantu bahlalisane kuhle ikakhulu kulezi nsuku khathesi abantu sebeyendisa abantwana masinya isikhathi engafiki engakwazi ukuthi kade kungena moya bani isigimu nje yinto engikhule vele ngiyithanda nje ngifundele khona ekhaya ngifunda ngalesi sidingo semakhaya esibazwayo ufaka amathwayini lapha nayo ibhasikili uzama ngakho konke ukuthi khona imhlawumbe isound iphume uvele ngapha wawusilwa labazali ukuthi hayi kulaa mntu olithama katale ngapha mhlawumbe senkomeni ulikho lilahla inkomo uzouba besithi vele yona ikatali vele lubambo lukasathane so ngakho-ke asiyivumeli ikatali lapho ukuthi ubeke ikatali yakho uyifihle ufice seyibonile umdala ayithathe ayitshayele phansi fike ukuthi awusela uyayenza eyinye futhi namhlanje jezi marakini elapha akhona namhlanje ngokubekezela nawo ukusebenza nzima ngoba vele umculo yinto engikhule ngiyithanda kakhulu kwaze wafika esigabeni sokuthi ubaba gcine sengivumele ukuthi ngibe umusician yeye ingoma yami lethi jadivirus ingoma ethandwa ngabantu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu ngingathanda kakhulu e-Afrika yasemhlabeni wonke jikelele ngangikhanda ama-responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona ithandwe e-Afrika ithandwe emhlabeni wonke jikelele ngakho-ke mbizi kakhulu ukuthi ngenze i-albhamu eyayo i-reggae music umculo nje othandwa ngumuntu omutsha umuntu omdala wonke ayitheki and umculo wereggae umculo onemessage phakathi ikhona-ke ingoma le ku-YouTube ikhona-ke ku-Facebook yonke indawo ngale abantu bangalandela uJayz Marabini kuzo zonke indawo ko-Twitter ko-Instagram kuzo zonke indawo nje ko-social media so ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma-radio stations engiyithola kuma-newspapers engithiwa wonke umuntu nje othanda uJayz Marabini uJayz Marabini ngumculi o-original umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma
Ja Delivers olokhe usidla ubhedu emhlabeni jikelele. Besixoxa ke laye uJays Marabini. Hayi ke isikhathi savume ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.